Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wenyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvaita kuti varayiridzi vese vasunge chisungo chekuti kana muchiuraya urayai asi musi wa 6 September zvikoro kamba munoti ngazvuru isu hatichadi basa iri hatichadi tangai matibhadhara mari yedu vamunangagwa vafanira kuziva kuti vari kuti vanhu vari kuvashandira basa guru rekunzivanza vari kupa education vanhu vane muriwo dzinoda kudya vanhu vane vana vanoda kuendawo kuzvikoro
varayiridzi vanoti panozarurwa zvikoro mwedzi unouya vachagara kudzimba dzavo kusvika hurumende yavabhadhara nemadhora ekuamerica
saka zvichireva kuti hurumende yedu kuda ine hangama kana kuti vanosarura nekuti vakafa mukukura hondi vakangokosha sevakafa kunyanga kwamutare uku mucyclone saka tisingazive kuti hurumende inokoshesa vapi
vamwe vanoti kufukunyurwa nekuchengetwa zvakanaka kwevafi vedutu mupengo idai ndiko kwaifanirwa kuitwa kune avo vakaurawa panguva yekukura hundi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vanoti varayiridzi vaita chisungo chekusaenda kubasa kutanga musi wa 6 September vamasaurauri vanoti zvinhu zvasvika pasina kunaka naizvozvo varayiridzi havasi kuzoenda kumabasa kusvika hurumende yatanga kuisa mumaakaunts avo ekumabhanga mihoro yavo yamadhora ekuamerica 540 vati rwendo runo havasi kupinda mumigwagwa vachiratidzira nokuti vanoziva kuti mapurisa akavamirira kuvarova nekuvasunga vachiti varayiridzi vabvumirana kungogara mudzimba dzavo
varayiridzi vanoramba vachikatyamara nenzungu dzavanoramba vachipiwa vachinzi ndiwo muhoro webasa ravakakura ravari kuitira nyika vamwe vachiwana mari inosvika 20,000 RTGS yatingati ngangoenderana ne $20 zvotonzi ndo basa ravo ndo muripo webasa ravabatwa mwedzi wose vamwe vachishayiwa zvachose kana dhora zvaro zvichinzi mari yavo yakabatwa nehurumende nenyaya yekuti vakatadza kuya kubasa tikuona hurumende iri kuramba ichishandisa nyaya yeutsinye kuti varayiridzi vava vamwe chete vanenge vamboorama vamubasa vachi kumbira kuti vawedzerwe mari votonzi hatichakupi zvachose vakaenda mumastreets vachida kuchemera kuti tipewo mari votorohwa vosungwa voiswa mumajeri kuti mataurire kuti mune nzara asi tiri muheroes month panguva yatiri kuzi kutorangarira magamba akarwira kuti zvisununguke ndo rusununguko rwacho here rwekuti vanhu vanongonzi shandai bedzi hamuna chouviri chamunowana shandai mhuri dzenjero dzikafa nenzara muchidyirwa nevatungamiriri vega ndo vane muromo isu hatina muromo ndozvinhu zvatishuvisa kwazvo zvaita kuti varayiridzi vese vasunge chisungo chekuti kana muchiuraya urayai asi musi wa 6 September zvikoro kamba munoti ngazvuru isu hatichadi basa iri hatichadi tangai matibhadhara mari yedu vamunangagwa vafanira kuziva kuti vari kuti vanhu vari kuvashandira basa guru rekunzivanza vari kupa education vanhu vane muriwo dzinoda kudya vanhu vane vana vanoda kuendawo kuzvikoro ende zvinongoitika chete kana vachinge vabhadharwa mari inokwana saka 6 September paitwa chisungo hakuna achashanda hakuna achaenda mustreet hatichataure navo tinoziva kuti vanoda kurova vanoda kusunga vanoda kutiisa mumajeri asi kana vachativuya kuzotirova vanouya kutotorera kumba hatichashandi
zvino vamasarauri pane zvamuri kuronga kuita here zvikoro zvisati zvavhurwa kana kuti panovhurwa zvikoro pane chamuchaita nenyaya iyi
urongwa hwatiri kuita zvikoro zvisati zvavhurwa kuronga mpambo dzekugadzirira kuti zvikoro zvingatozovhurwe chete musi unopinda 540 inotaura kuti inge yapinda muakaunts yematicha ikange isina kupinda rwendo runo zvikoro hazvivhugwi
paya pataita azvivhurwi zvasati zvanyangara kusvika pano izvo zvimaungira avepo varairidzi vese vawirirana chisungo chavepo kuti tichangovhura chete kana mari yedu yauya iri 540 inotenga ndozvavataura ndivo vanoshanda ndivo vane matumbu anoda kudya saka isu semaleaders tinongozadzisa zvido zvavarairidzi
masangano anomirira varairidzi kubatanidza neatus vanofungei pamusoro pesangano idzva iri reteachers for educational development kana kuti teachers for ED makamboitavo hurukuro navo here pane zvamakambotaurirana navo here vanenge vari muzvirongwa zvenyu here izvo zvamuri kuita
isu tinoziva kodzero yekuti vanhu vanoasosieta nevavanoda vachirega kuasosieta nevavasingadi marayiridzi vanoda kuitazve teachers for ED tinongovashuvirawo rombo rakanaka vachiita zvavanoda vari kwavanenge vari vane muono wakaita sewedu ndivo vanongotiwo isusu hurumende kana iriyo employer wedu tinofanira kuramba tichimanikidza kuti tibhadhare mari inotenga vanodawo zvemaprojekti kuita mabhindauko nezvimwe vanoitawo isusu tinoti mabhindauko tinozovafunga hedu asi muhoro wedu tinouda saka hatinganyanyodi kuvatsvaga patinorwa hondo iyi nekuti iyo matauriro avanoita vanoti masalari havatori nei nawo saka hatingavaise pahondo dzekurwira masalari vanototi mari dzavo dzinoya nemabhindauko avachaita vachisiwana rutsigiro hatizive kwavanorwana saka adiwo maonero atinongoita tichingokurudzira kuti pane varayiridzi vanofunga kuti muhoro wakakosha ngatishandei tese musi 6 September
avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 mashoko ava Masaraure anotsinirwawo nemutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr Takafira Joe avo vaudza studio 7 kuti havaoni varayiridzi vachienda kubasa mukotoro yekupedzisira kana kuti third term
mari dzakatambirwa navarayiridzi mwedzi uno musi wa16 chigadza pasi mimba yemusikana zviri pachena kuti mari idzi hurumende iri kudzishandisa yatingati firefighting varayiridzi vakatambira mari dzinobva pa34,000 tinoona kuti vamwe vashandi vehurumende vaimawana kuma235,000 even manese aids aitowanawo kuma180,000 vari muchiuto mapurisa maprison officers vaiwana mari dzakawanda zvikuru kwazvo asi chatinoda kuti titaure ndechekuti dzingawanda zvadzo muRTGS idzi asi zvinongoreva kuti mari idzi ishoma asi hurumende inoita sekuti inoshandisa varayiridzi kuti inenge ichiudza vari kuprison officers mapurisa masoja manesi manesi edzi kuti mari dzenyu dziri nani pane dzavarayiridzi saka vanhu vamwe vofara vachiona sokuti mari dzavo dzatipfuurei dzavarayiridzi
saka Dr Joe muri kuti chinyi pamusoro penyaya iyi
chatinoda kutaura ndechekuti vanhu vese ava mari dzavo ishoma asi dzavarayiridzi ndidzo chigadza pasi mimba yomusikana zvingakanamadza kana varayiridzi vakawanikwa vachikwanisa kuti vaende kunovhura kotoro rokupedzisira kana kuti third term rinotanga muna September nokuti namo yazofunya chisero mudzimba dzavarayiridzi vachinhonga sose nomuromo saka varayiridzi vese zvavo vari incapacitated hativoni vachikwanisa kuti vanovhura kotoro rokupedzisira hationi kwazvinotisvitsa nokuti varayiridzi vane basa guru rokuona kuti vana vechikoro ramangwana ravo rine nduramo asi nekutambura kwavari kuita hapana zvavangati vaite kuti vakwenenzvere vana vabude nemaskills okuti vazorarama ramangwana ravo rive nani saka tinoona pamberi apa kotoro richinetsa kuti rizovhurwa nokuti varayiridzi vazonzva hwishu chaiyo chaiyo nhamo yatamba hwishu pamusana pavarayiridzi kuita nzvira pamviri tsvimbo yarwadapi saka apa toonana pakuyambuka kuti tiinde kutemu kotoro rokupedzisira asi zvazvinongoreva nezvokuti ibata murefu bata mupfupi ende varayiridzi handioni vachienda kubasa kotoro rokupedzisira
avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Taedza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro asi tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Hurumende inoti chikwata chenyanzvi chakaumbwa nehurumende chakatanga basa rekufukunyura vanhu vakakukurwa nemvura panguva yedutu mupengo remvura kana kuti cyclone Idai vakaeredzwa nemvura kusvika kuMozambique murwizi rweRisitu. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vanoti chikwata ichi chakaita hurukuro nevakuru vehurumende yeMozambique nemadzishe chisati chatanga basa, vachiti patofukunyurwa mitumbi makumi matatu nemumwe. Cyclone Idai yakakonzera madambudziko muZimbabwe neMozambique muna kukadzi kana kuti March 2019. Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti izvi zvaidai zvakanaka chose deno zvisiri kuitwa panguva ino vanhu vakatarisana nesarudzo, vachiti kune vazhinji vakafa kare kare asi hurumende haina kumboedza kuvafukunyura kuti vachengetwe nenzira yakanaka.
Kufukunyura vanhu kuti vavigwe zvakanaka chinhu chakanaka chaizvo, asi dambudziko nderekuti kana kuri kuti pana vanhu vakashaya nechekare sezvamataura, pane vakatoshaya makore makumi matatu nemashanu akadarika vekukura hundi kumatebeleland, avo vasati vafukunyurwa. Saka zvichireva kuti hurumende yedu kuda ine hangama kana kuti vanosarura, nekuti vakafa mukukura hundi vakangokosha sevakafa kunyanga kwamutare cyclone. Saka tisingazive kuti hurumende inokoshesa vapi, asi semaonero angu deno changa chiri chinhu chakanaka vaide vakatotanga nevakafa nechekare kuti vagadziridze zvinhu zvacho.
Deni kuri kuwana mukana wokutaura nyangwe navamunangagwa chaivo pamusoro pemataura zvitiko zviviri zvakaipisisa chose, chimwe chichangoitika makore mashomana napfuura, chimwe chadwana madhekezi kana kuti makumi namakumi emakore chaitika. Mungati chii kwavari kana mukakwanisa kutaure navo, chichamungavataurira?
Chekutanga chandinogona kuvataurira ndechekuti kufukunyura vanhu nenguva yesarudzo hachisi chinhu chakanaka, nyangu chiri chinhu chakanaka, nekuti zvinongozoratidza kuti zviri kuitirwa kuti hama dzevakashayika dzinge dzichivhotera hurumende iri kuvafukunyura. Saka dino zvakaitwa nenguva zvakaitwa kana kuti zvakaitwa sarudzo yavo kupera chinhu chakanaka, asi iko zvino isusu totoona kuti vanangana nekutsvaga mavhoti pasarudzo ya 2023. Chepiri, ngavatibatsire nekuti varatidze unhu hwavo nokufukunyura vanhu vakashayika mukukuru handu zvekutanga, vovigwa zvakanaka, topururutsa tozoenda kuchingwizi. Kuchingwizi kune vanhu vakabviswa munharaunda dzavo, nanhasi vari kuchingotenga chema chema nehurumende, hapana chati chaitwa, vogadzisa izvozvozvo vozosvika kuvecyclone Idai. Ndopatichaona kuti vatungamiri vehurumende ava chinangwa chavo chakanaka.
Ava vanga vari vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Panguva iyo uwandu hwevanhu vanoshanyira nzvimbo yeVictoria Falls hwave kuwedzera mushure mekudzikira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda reCOVID-19. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa pamatetsi Safari Lodge vaEdwell Shupiko vanoti zvakakosha kuti vemabhizimisi vashande nevagari vemunharaunda dzavo kuitira kuti vapindudzewo upenyu hwavo. Vashupiko vanoti vari kushanda nemadzimai emunharaunda yavo vanosanganisira vanoruka nekugadzira zvizhinji zvinoshandiswa kushongedza nzvimbo iyi senzira yekuwana cheuviri. Vanoti vari kushanda zvekare nevechidiki venharaunda iyi nekuvapa mikana yekuti vaite mamwe mabasa ekuveza zvivezwa zviri mudzimba dziri panzvimbo iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navashupiko.
Zvinofadza vashanyi vanotishanyira pano pamatetsi zvakati wandei. Zvinosanganisira mhuka dzesango vazhinji vanobva mhiri kwemakungwa, vanhu vanofarira kuya kuzoona mhuka dzoshumba nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana. Zvakare vanhu vanouya kuzogara nesu vanofarirawo kunoona maFalls, Victoria Falls mapopoma. Takaita rombo rakanaka kuti matetsi Victoria Falls iri 35 minutes drive from the Victoria Falls, so easily we can drive guests back and forth from town to Matetsi. Zvakare takaita rombo rakanaka kuti tine rwizi runozivikanika pasi rose Zambezi River, so vashanyi vanogona kuenda kunoita mawater activities, fishing, boat cruising and canoeing. Ndingati muchidimbu ndo zvinofadza vazhinji vanotishanyira. Uye kana kungozorora havo vakagara mudzimba dzavanenge vachigara dzatinadzo atinoti Mariva Lodge Suites edu pano paMatetsi Victoria Falls.
Munoshanda sei nevagari vemunharaunda yenyu yeMatetsi vakadai semadzimai nevamwewo?
Tine madzimai atinoseenza navo even vamwe vakomana vanoita zvekuveza, madzimai anoita zvekuruka nekusona. Tine maprograms atinoita seMatetsi Victoria Falls kubatsira nharaunda necommunity in their livelihoods.
Tombotarisa nyaya yeCOVID-19, mungati imi nzvimbo yeMatetsi yakabatwa sei nedenda iri?
Not seMatetsi as an organization, asi COVID chirwere chakaafekta munhu wese, pakuti kufamba kwakanga kusingaitike, ndege dzakanga dzisingachabhururuke, kufamba even locally mumugwagwa kwakanga kwane makefyu. Saka sebusiness like any other business takakanganisika panguva iyoyo nokuti movement yevashanyi yakanga isiri yakasununguka.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa pamatetsi Safari Lodge vaEdward Shupiko vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kumatetsi Safari Lodge kuVictoria Falls. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, rimwe sangano rinoita zveongororo reWorld Remit 2022 Cost of School rinoti mukuongorora kwaro kudhura kwezvedzidzo munyika dzemuAfrica mugore ra2022 rakawana Zimbabwe iri imwe yenyika dzinodhura zvedzidzo pasi pano, richiti izvi zviri kukonzera vana vechikoro vazhinji kuti varege chikoro. Sangano reWorld Remit 2022 Cost of School rinoti mutengo wedzidzo muZimbabwe wakapetwa katanhatu kupfuura mari inotambirwa nemhuri. Izvo rinoti zvinoisa Zimbabwe mberi kwenyika dzakaita seUganda, Tanzania, Nigeria, Morocco, Cameroon, Ghana neKenya. MuNewsday makare, gungano renyika dzekuita mhembe kweAfrica reSouthern African Development Community rakaremekedza vaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe seumwe wevakabetsera mukuzvarwa kwedunhu iri. Amai Grace Mugabe vakatambira mubayiro uyu kumusangano weSADC uri kutora nzvimbo kuDR Congo, vakazotorwa mifananidzo navaEmerson Mnangagwa. Tashika panguva yenyu vatereri yamunozvitaurira mega zvamunofunga.
Kazwai kazwai vatanonoka wande. Kandimire kandimire hanzi jonga kandimire nevamwe vese vashandi pa studio 7 ndoti makadii ini ndinonzi kunaka ndiri mu Cape Town South Africa ndoma ndiri kutambudzika ndiri ndirikuda ku encourage ma youth ese ari ku Zimbabwe kuti ngava register to vote kana vachinge va register to vote let's go and vote for change tinovotera mutungamiriri we Triple C anuve mwana mudigani chekuita neramangwana redu tose. Ndakanzwa zvichinzi mamwe manesi aenda kubasa vekumpilo hospital vamwe avana vari pa strike. Iwo manesi pfungwa dzavo dzinonyatsofunga zvakanaka here kuti vamwe vari kurwira kuti vapiwe mari yakawanda iwo vari kuenda kubasa vari kuti shoma iyoyo itori right. Zvinoratidza kusafunga. Zvene mapurisa ari kushungurudza manesi ari kuita strike. Mari yavari kupiwa ine pairi kunotenga here yavo iri kunotenga steriki here pasiri kunotengwa neimwe yavari kupiwa pamwe chete as ma civil servants. Mapurisa ngaasvinure aone kuri kuenda nyika.
Matipusi vanofunga kuti hondo nenhema zvinovaka nyika. Chero mumba ukaita babeva nenhema kuchigara usingodzevana nhema. Musi wavanoziba nhema idzodzo vane vava vacharuteerere zvachose. Iva munhu anoziva kutaura chokwadi. Iye zvino vanogara vachingotaura kuti chakazomira chakazoti mangago ini ndakaurayigwa murume wangu nenguva yasimithini. Asina kana mhosva kutogwa pamba kuenda kunourawa. Nevana vake vakanga vabva South Africa kuenerainzwenera kudhara vari vaviri anogamuchira vana vake. Vakanobvunza kuti vana vangu vamaurayai vakaurawa vakaurawa vari vatatu. Handinamboita chikwereti naSmith ini pakaita Independence. Ndakaziva kuti yaiva hondo. Saka ivo chikwereti chavo chavanogara vakangoti nanga nezanupf. Pavahwina ivo zvakanaka, patahwina isu zvakashata. Kuchine hondo here? Chinokonzera kuti vaende ikoko kungotaura kungotaura zvangu mustudio kuti vanzwe vadanhuke inyika ngani dzavanodanhuka vachienda uko. Kana Zimbabwe yakaipa nyika dzemuAfrica dzino vane mvumo yekunotaura nevanhu vomuno muAfrica zvouya zvogadzisiwa. Saka vanoita nokudzwa nhema nematripusi vanhu muAfrica. Saka vachinanavira kuuya ikoko kuti muzovapa mari. Mari havadi kushanda, vanoda kupiwa mari neAmerica vachinyeba.
Ndinoda kukwatisa macitizens yose ndichiti makadiko, makadiko vana veZimbabwe. Tisaurayo mwoyo nezvakaitika kukinya. Isu ngatingobatana semacitizens, tipinze mukomana. Macitizens woye.
Makadii pastudio 7 apo vahwande. Hai, tinotenda nebasa guru ramunoita. Inini mashoko angu vakanangana navamugwadi. Vamugwadi vari kuramba kuti mapurisa anorambidza vanhu vezave tripusi kuita misangano yavo. Ichi ichokwadi chiri pachena. Vasahwanda nemwini vachitwanzi aiwa, sezvo mapurisa akazotendera kuti vaite musangano kumasvingo. Saka ndiwo mumwe chete futi wakaramba kuti vaite musangano wavo kuChipinge. Chatinoziva ndechekuti kuChipinge kwavakaramba vairambira vachiziva kuti uko tripusi ikakwanisa kuita musangano wacho inowana sapoti yakawanda kuvanhu vanga vachinge vari kudivi rezano. Saka kumasvingo vanoziva kuti kwagara ivo vanga vasingadikanwi kare. Saka kuti vavarambidze kana kuti vasavarambidze hazvina zvazvinoafekta. Asi uko kuChipinge vakaona kuti vakavarambidza zvinenge zvine advantage kwavari.
Mangwanani akanaka pastudio 7. Chinhu chisiri kunzwisisiwa nehurumende yezanupf, zvinhu zviri pachena zvisingambodi chero wakaenda kuchikoro. Magoldi coin awa avanoti kwanzi iko zvino vava kugadzira mamwe madiki ane goridhe rinogona kudarika 3 grams anotengeka anenge achida 100 something US. Hazvina zvazvinobetsera kuruzhinji rwavanhu. Vanhu vari kutambura. Ndozvetinogara tichitaura kuti nyika yatambura, asi ivo havagutsikani nokuda kwemari dzizere muhomwe dzavo. Wamakavona unogona kuti angaendesa mari kubhengi iye mumba achisara achifa nenzara ndiani? Nokuti kuti utenge bond coin kunge une mari yaunosara nayo inokwanisa kuti iurarame. Uchitaura kuti imwe mari yangu ndabhenga uku, zvino ungabhenga mari iwo uchipinda muguva nokuda kwenzara zvinobuda? Hapana za zinoreva ekonomi ndio inoda kugadziriswa chete chete. Kwete zokuti kwa iwa gadzirema ma gold coini. Kunzi vanhu vachasima mari, vachadzvara mari yavo muma gold, ma gold coin. Vochengeteza mari yavo nenzira iyoyo. Vanga ani vane ma bank account munyika yeZimbabwe. Vana havasi kuenda kuchikoro. Vamwe vari kutofa nezvirwere zviri kuti zvavari kutadza kuzvirapisa nokuda kwekushaya mari. Wozowana mari yekutenga gold coin uchiri dii. Hurumende iyi yaponewa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoita 26 vakafa, vamwe vazhinji vakakuvadzwa zvakaipisisa mumoto wakabvira mumatunhu maduku ekumaodzanyemba kweAlgeria nemusi wechitatu. Gurukota reAlgeria rinoona nezvemukati menyika, Vakamel Beljoda, vakati vanhu 24 vakafa mumoto muEl Taf pamuganhu weTunisia, vamwe vaviri vakazofira kuchipatara cheSeti. Mushure mekukundwa kwavo musarudzo yeuchakwikudza neanenge asarudzwa nebato reDemocratic Party mudunhu reWyoming, amai Liz Cheney, vakaudza vatori venhau kuti vachashanda nesimba mukuona kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump havazofi vakaita mutungamiri weAmerica zvakare. Amai Cheney vakakundwa nemunhu akange achitsigirwa navaTrump. Pera tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.